Vachitaura pamusangano wavaitane vatori venhau nhasi muHarare, mutauriri weTCCC vaPromise Mukwananzi vati vari kutarisira kuti vhiki haisi kuzobvisa nhengo dzavo pamapepa ekuvhotesa, kwese kuchaitwa sarudzo idzi mangwana.
Taseva zeki neapiwe yedu kubva kuSupreme Court inosendeka padivi decision yanga yatogwa nehigh court yekuti isisu hatifaniri makandidhetsi edu yeTCCC hafaniri ngari paballot. Naizvozvo toda kuzivisa nyika kuti makandidhetsi edu ari paballot, achange ari paballot mangwana. Vanhu vabude muuwandu hwavo mumaconstituencies ane maby elections vanovhotera makandidhetsi eTCCC inotungamirwa nababa advocate Nelson Chamisa, anova ndiye mutungamiri wechokwadi weTCCC.
Asi mutevedzi wasachigaro vezek vaRodney Kiwa vaudza Studio 7 kuti vatodhinda mapepa ekuvhotera matsva achashandiswa mangwana asina nhengo dzeTCCC idzi. Vatiwo mapepa ekuvhotera aya atoendeswa kunzvimbo dzose dzichaitwa sarudzo idzi mangwana.
Mabharatsepa edu matsva atove kunzvimbo dzese kuvhite bridge kulawayo ringa rupani atove kuizvozvo, saka zvose zviri mutezo kuti tiite sarudzo yacho mangwana.
Kunyange hazvo pamutongo wakabuda nezuro vari kukwikwidza vakamirira TCCC kumabvuku tafara vamunyaradzi Fibion kufa hakutizwi, zita ravo rakanga risipo pavanhu vari kunzi vasakwikwidza sezvo vakadzingwa navachavangu. Mutongo uyu wagadziriswa nhasi nedare reHigh Court, zita ravo rakawedzerwa pavanhu 22 vaivepo nezuro. Izvi zvavaikureva kuti vakufa hakutizwi havachakwanisi kukwikwidzana navascots kupwanya VZNPF. Vachabangu vanogarotaura kuvatori venhau kuti vakufa hakutizwi vaisafanirwa kudzingwa kudarire National Assembly, vachiti vakadzingwa nemhosho yakaitika inofanirwa kugadziriswa. Vanotungamirira nyaya dzekugadzirira sarudzo muTCCC vaIan Makone, avo vakadzingwawo pachigaro chameya weHarare, vati vari kushamiswa kuti kunyange kumabvuku tafara nhengo yavo vamunyaradzi kufa hakutizwi vasangana nedambudziko rekurambidzwa kukwikwidza. Vamakone vati vanhu vekumabvuku tafara sevamwe vese kumatunhu kune sarudzo mangwana vanofanirwa kupiwa mukana wokutsvaga mumiririri wavanoda.
Vachinge vaita saizvozvo zvizeni inongopinda mudare rimwe chete iro apiro yedu yataisa iyoyo kuSupreme Court kuti vanofanira kuti ikodzero dzavo dzokuti vange vachivhoterwa mangwana, ikodzero yevanhu vekumabvuku kuti vavhotere vanhu vavanoda.
Gweta ravasengezo Chabangu vanxovani Sitole nezuro vakaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo dzimwe nhengo dzeTCCC dziri kupikisa kudarire pamusorosoro mutongo weHigh Court uyu, hazvibvisi mutongo uyu.
Hazvibvisi mutongo uripo, zvinenge zvichireva kuti mutongo wagara uripo unotoenderera mberi sezvatiri kutaura nhasi kuti election ichaenderera mberi apa ndio Supreme Court yaita seyainterfere.
Asi Gweta uye vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti zvichitariswa mutemo uye matongerwo akamboitwa dzimwe nyaya kumashure, kana mutongo wapikiswa kudarire pamusoro, mutongo unenge wapuwa nedarire pasi unombosendekwa.
Vhiki haisi dare remhosva ende rinofanira kunge richiteerawo mitemo iripo, saka mafungiro angu ndeyekuti veTCCC vangavabviswa ballot paper. Vakangwa faila apili yao election inofanira kunge ichiitwa ivo vachiparticipatawo, nokuti zvakukanganisawo avari kunovhota, nokuti havachaziva kuti woenda kunovhota here kana kuti voregera kunovhota.
Nyanzvi mune zvesarudzo uye vari mukuru wesangano rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vati zviri kuitika izvi kumbunyikidzwa kwekodzero dzevavhoti.
Vanodzingirwa zvakanyanya, vanova vanhu vanoitwa padisadvantage nenyaya yekuti zvido zvavo zvinenge zvichimbunyikidzwa. Tinokudzokera futi zvakare kuti hurumende yatinayo ihurumende iri kumbunyikidza vanhu, haisi hurumende yevanhu.
Sarudzo dzamangwana dziri kuitwa kusarudza nhengo dzeNational Assembly mumatunhu mapfumbamwe nemakanzuru 14. Kunyange hazo CCC chiti zviri kuitika izvi mabasa ebato reZANU-PF. ZANU-PF inogaro taura kuti hainei nechekuita nezviri kuitika mubato rinopikisa iri uye kumatare ezimosha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.